chirongwa chekubaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 kwevanoshanda mune zveutano mudunhu reBulawayo chaparurwa nhasi pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals kana kuti UBH uye vamwe vange vachibayiwa pamupino paImuchani uye nepachipatara chinoshanda chakazvimirira cheMatadei. Mukuru weHealth Services Board, Dr. Paulina Skosana, ndiwo vatanga kubayiwa vachiteverwa nevakafanira kubata chinzvimbo chemukuru weUBH, Dr. Narcissus Zvanga, pamwe nevakafanira kubata chinzvimbo chaProvincial Medical Director wedunhu reBulawayo, Dr. Welcome Mlilo. Dr. Zvanga vaudza Studio 7 kuti chipatara chavo cheUBH chapiwa nhomba dzinosvika chiuru nemazana manomwe idzo vati dzinokwana kubaya vashandi vose vari pachipatara ichi.
Madhosi auya ndeyekuti musevenzi wese paUBH anokwanisa kuwana dhosi rake, asi shoko guru ndezvekuti hazvisi kumanikidzwa. Programu yacho ichange ichimhanya kwesvondo rese, saka kana muchiona kuti musi wekutanga hamudi kubayiwa, zuva rechipiri, rechitatu, rechina, rechishanu, then kwakuzomirira dhosi rechipiri randinobayiwa after 28 days then nonga kuzoenda gadzira zveCOVID-19.
VaElijah Mapuranga avo vanoshanda sanurse aide paInguchani Hospital ndomwe wevashandi vepachipatara ichi vatanga kubayiwa nhomba iyi.
Kuandastenda kwavanhu kuri kusiyana, vamwe vari kuzvitambira, vamwe vane dzimwe pfungwa kuti maybe iyo vaccine yacho ingatova pakurwara mumwiri mavo vanga vasiyana, but ini sokuona kwandiri kuita urongwa hwakanaka. Yes, sedrug ingarii kuita zvakasiyana, but hasizvo zvangaregera kubayirwa izvozvo. Saka ndirikukurudzira vamwe vangu vehealth nemhuri dzedu kuti ngatitambire chirongwa ichi tibayiwe.
Vakafanobata chinzvimbo chemutauriri weMpilo Hospital, Sister Sanelisi Wenyamandi, vati kunyange havo ivo vange vasati vabayiwa vanotambira kuvepo kwenhomba yeCOVID-19 sechinhu chakakosha zvikuru pakudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Ndakarwara zvikurusa COVID iyoyi, saka kune vamwe vasati varwara I think it's best kuti tivhaksinitwe kuitira mangwana, cause COVID is something else. Inorwadza, inouraya. Dai vanhu tichiteererawo tivhaksinitwe, cause handioni kuti hurumende ingaita mistake yekuraisa mahealth workers. I don't think so. Saka to me really kuya kwevhaksini is a relief to the nation.
Pane zvikwata zvina zvine vanhu vashanu pachikwata chimwe chete zviri kubaya vanhu nhomba mudunhu reBulawayo, uye zvikwata zviviri zvichange zviri paUBH nepamupino, kwozotiwo zvimwe zviviri zvichange zvichifamba munzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira makiriniki eKanzuru zvichibaya vanhu. Dunhu reBulawayo rakawana nhomba zviuru 13 nemazana maviri, uye Dr. Mlilo vati tarisiro yavo ndeyekuti pane vashandi vanopfuura zviuru 6 vachabayiwa nhomba iyi mudunhu iri. Asi sekune dzimwe nzvimbo munyika, vamwe vagari vemuBulawayo vataura neStudio 7 vati vari kutya kubayiwa nhomba yeCOVID-19 sezvo vasingagutsikane kuti inoshanda zvakanaka. Mumwe wevanhu ava ndiva Moses Kumbweya, avo vati havazi kuzobayiwa nhomba iyi. Vomugari vaEmmanuel Ngomo vati vachambomira zvishoma vachimbofunga kuti vobayiwa here kana kuti kwete.
Zvina mashuwa hazvizivikani, but obviously vanhu vakaita vaccine havapengi kuti vanongounza solution yekuti nanzi itaiso. Saka for me personally, as time goes on, I think I will try it out.
Parurwa kwechirongwa chekubaya vanhu nhomba munzvimbo dzakasiyana-siyana kunoya mushure mekunge nyika yavana chipo chenhomba zviuru mazana maviri kubva kunyika yeChina. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vabvuma parunhare kuti chirongwa ichi chatanga munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika, asi vati vange vasingakwanisi kutaura kuti vanhu vangani vabayiwa pazuva ranhasi sezvo vange vasati vave neruzivo urwu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.